Mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Inotenda kuti wakanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Idai. Chinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth.
Sangano Civil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira kuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth.
Tataura kuti sona Museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani pana vaYoweri Museveni. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru musangano Civil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirirazve kuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth riri kutarisirwa kurova zvakasimba kuMozambique, Malawi neComoros. Kunyange vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Department vange vati dutu mupengo iri harisi kusvika munyika. Civil Protection Unit yati chakachinjidza ndechekutanga, nekudaro vanhu vari kumbire Muzarabani, Mount Darwin, Mutoko, Mudzi neGokwe North vanofanira kugara vakagadzirira. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru weCPU vaNathan Nkomo.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Idai. Chinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth. Asi tikatarisisa ranzi richanga richibva kuTanzania rorova nyika yeMalawi rigorova nyika yeMozambique. Asi kana tatarisa pane Mozambique nesu, rwendo runo hatitori umwe mukana wekurega kugadzirira. Saka patangonzwa yambiro inobva ku vanoona nezvemamiriro ekunze munyika muno nevemusadhaki, tabva tati regai titore mukana wekuzivisa vanhu kuti tingangowirwa futi nerimwe dutu mupengo. Saka ngatigare takagadzirira kupfuura zvataa takaita Cyclone Idai isati yauya.
Saka kugadzirira uku kunoreva chii chaizvo? Munenge muchiita sei?
Sechinhu chinoitika nenzira isinganyatsi kunzwisisika. Kugadzirira kuri paviri. Kugadzirira zvinoreva kuti mapazi ese anotarisirwa kunge achibatsira vanhu atange kugadzirira. Isu veCivil Protection tine mapazi edu kusvika kumatunhu epasipasi kusanganisana nemadzishe, totarisira kuti vagare vakatarisirawo kuti kana pane zvava kuitika munzvimbo idzodzo vokurumidzawo kutiudza kuti isu tiri kuno tikwanise kuona zvokuita.
Asi katinenge tiri kunzwa ivo vamwe vezvekunze vava vari kuti aiwa pamwe dambudziko iri harisvike kuZimbabwe.
Hatingatori chanzi tinofanira kugadzirira kuti zvinogona kutiringa. nekuti hamuzozivi ndosaka rechinzi dutu mupengo rinogona kungopenga orichiuya nekwatiri saka kupenga ikoko ndokunozotichisa pamberi apo kana tisina kugadzirira saka hatimboregi kugadzirira iko zvino saka tatoudza vese vatinofunga kuti mafashama anogona kuvabata kunana Muzarabani kunana Mbire vese nemadzishe vamwe vanokwanisa tonga richitotarisira kuti vatotanga kubva munzvimbo idzodzo dzavanoziva kuti dzinogona kusvikirwa nedutu mupengo iroro
izvi zvinosanganisa zvakare kuManicaland
tataura zvese vana Chimani Mani nekuti pakangotaurwawo Mozambique iyo Chimani Mani inowanikwa pedyo neMozambique haungaregi kuitaura haungaregi kutaura Chipinge haungaregi kutaura Chiredzi haungaregi kutaura Mutoko kana Nyanga senana mut kusvika kunana Maundaweni nana Muzarabani sekutaura kwandaiti
mukuru weCPU Van Nathan Nkomo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vari kutsoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House neZuro vachamisa vakati hazvikodzere kuti vamuseveni vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF vachiti vamuseveni munhu anozivikanwa nekutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo.
Tataura kuti isiwo namuseveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo vamuseveni vagarisa mumasimba.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamuseveni kana ivo vamuseveni pachavo avo vakapinda munyika neZuro kuti vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zveZITF izvo zviri kuitirwa kuBulawayo. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kayamoyo vakati titaure nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba nezvenyaya iyi asi vacharamba vakanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Baradza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake nokudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vedzimwe nyika.
Vamuseveni vari kudiwa nevanhu kuUganda ndipurezidendi weUganda vakavhoterwa kuUganda saka isu seZimbabwe vari muAfrican Union is a brother ende Museveni akaita chimurenga against Idi Amin anga ari chitori munhu mondi hombe kwazvo. Zvino kana munhu achinge achidiwa nevanhu vake vekunyika kwake isu seZimbabwe tingapinda pati ipapo.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vataudzane zvakanaka navamuseveni sezvo vachiti vamuseveni vanogona kubatsira bato ravo sezvo vari musangano remubatanidzwa wenyika dziri muAfrica reAfrican Union.
Museveni vanogarawo muAfrican Union ende vane chigaro muAfrican Union ende zvinenge zvakakosha kuti pane kudyidzana kwakanaka vachamisawo zvakare vakamirirawo kuzotongawo nerimwewo gore ravachakwanisa kuzotonga ende zvinenge zvakakosha kuti vange vane kudyidzana kwakanaka nevamwe vatungamiri vemuAfrica.
Vachamisa vanotiwo vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa kuitira kupedza gakava resarudzo dzegore rapera vachiti hurukuro dzavari kuita nevatungamiriri vemamapato madiki hadzina zvadzinobatsira. Vanoti nhaurirano pakati pavo navamunangagwa ndidzo chete dzinopedza matambudziko ekufambira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemabasa munyika.
Takavataura vamunangagwa kuti haicho chidhanga chidhanga icho kuumba mombe yevhu woikumira kwavari kuita. Toda kuti zvinhu zviitike munyika muno pave nekuwirirana kutaurirana kwevanhu vasingawirirani isati yanani navamunangagwa kwete kuri kuvengana asi kupokana pamaonero enyika semapokanana anoita rima nechiedza.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakakoka vose vakakwikwidza musarudzo kuti vauye vaite nhaurirano, vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano idzi, vachiti nhaurirano idzi dzaifanira kutungamirirwa namutongi gava anoremekedzeka akafanana nemutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambove mutungamiriri wemwe nyika. Vachamisa vanotiwo bato ravo rakatambira tsamba inonzi yakanyorwa nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Monzora, vachinyorera vakuru vakuru vemapurisa, vasori nemauto, vachiti nhengo dzeMDC pamwe neutungamiriri webato iri ndio wakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika munandira. Vachamisa vanoti tsamba iyi haina kunyorwa navamonzora asi nevanhu vane chinangwa chekutsvaga kuti mubato ravo musagadzikane.
Kaisisati regai tiudze nyika kuti hakuna tsamba yakadai yakabva kupati, uye isu hatinei chekuita nezvakaitika muna January. Zvinozikanwa kuti trade union yedu, ZCTU, baba vedu kana kuti mai vedu ndo vakaita basa rokushedzera zvinhu murunyararo. Vakazoitawo musindo, vakaitawo musindo, asi chinhu chavakaita murunyararo changa chisinei neMDC. Isu kana taakuita mademonstration edu hatiite zvinhu muchimuwande wandi, nekuti tiri bato riri pachena rinotevedzera bumbiro remutemo. Tinototanga tataura kuti chiata demonstration musi wakati ichafamba zvakati zvakati, inenge yanzi yabva kwakati isina kuitwa nesu, haisi yedu, ndo zvakatichitsanangura ipa.
Asi vaSimon Kaya Moyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti sebato reZANU-PF havanei nezviri kuitika muMDC, vachiti vane basa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika nekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vachipindura mubvunzo umwe mutori wenhau panyaya yekunzi vari kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vachamisa vakati havasarudze vatsigiri vavo, vachiti havasati vambosangana navaMugabe kubva pavakabviswa pachigaro. Vanoti vanotoveo neshungu dzekusangana navo semunhu aimbove mutungamiriri wenyika, asi havasati vawana mukana wacho. Mashoko ekuti vachamisa vari kudyidzana navaMugabe angava kukonzera kusawirirana muMDC, vamwe vachiti vaMugabe munhu akaurayisa nhengo dzebato iri munguva yavaive mutungamiriri wenyika pamwe nezvakaitika munguva yeguku raHundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa anhasi. Daily News riri kutaura pamusoro pekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotikari, kunyange hazvo hurumende ichangobva mukutsoropodza vemabhizimisi pamusoro pekukwidza mitengo yezvinhu kwavari kuita. MuDaily News mekare mune nyaya yekuti vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vangangosangana kekutanga kubva zvaitwa sarudzo panorangarirwa vaMorgan Tsvangirai svondo rinouya. MuNewsday mune nyaya yavaMnangagwa ava vanonzi vadoma vanyori vatsva mumapazi ehurumende. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vakadi veStudio 7 anefeirenyi yakanaka chaizvo pamberi nayo. Inini handina hangu mashoko mazhinji, ndine zvandibata ndanzwa paStudio 7 zvekutaurwa nevakuru vedava vanachovenga kuti vachanga vachisunga vanhu vari kuburitsa mari kunze kwemutemo munyika nekudyira mari kunze. Kungotaura chete kuda kungotifadza, hapana zvavanomboita nekuti ivo pachavo vanofanira kutanga kutozvisunga ivo. Ese vakuru vakuru muhurumende tiri kuziva kuti mari dzavo vari kubhengera kunze uku, vari kubhengera mari dzavo, ndokwavari kudyira mari dzavo, ndokwa vari kuvakira mazimba avo ikoko. Saka ngavatanga vazvisunga ivo, kana kuti vauda kuti vaone kungosunga vana vezimbabwe vari kutambudzika, ndo taktiki dzavo dzavada kuita. Hapana zvavari kuvutaura uri wega wega. Ndatenda zvangu. Ndonzi Richard, ndiri kuCape Town, Northern Cape, South Africa.
Makadii makadii vateereri vezimbabwe pasedhuzeve ndinetomadiiti ndinogara South Africa. Tiri kuda kutsanangura kufambiro rakaita zvemuzimbabwe, iye kuzimbabwe yasvika pakundopera mutungamiri wedu wenyika wa Amazon Mnangagwa hawazi kutomboona kuti zviri kufamba sei. Vachitomboona mukabe petomboonana. Iyo. Zvinhu zvokunzisa dzidzi dzinoda kunyika yavo kuenda kumuteri kumoji.
Kwazwai ni vatungamiri vestudio 7. Ndindoitwa Joe Mhlanga. Zvokwadi zveZimbabwe izvi tazonakawo izvi. Tatambura vakomana. Sesu isu vamwe vacho titori vana vadiki ngotovuya muno zvenhamo zviya vabereki vakashaya wotongoona kuti ha zvinhu zvacho hazvisi kufambirana mabhuku anodiwa zvese zvinodiwa kukoti iwo hauna munhu anokuitirawo kana vedu wee kumbotadzwa neunzwa kutiti dzakadero zve haisi tatambura zvedu muzingavo asi tai mwari maitonya mapindira muzimbabwe gonowo kuitawo sevana vamwe kuonekuwo sevanhu kuti mwene mwatingori kungotukwa nezvekuzimbabwe chete chese kwaangofamba kungotsvaga basa kungotukwa nezvekuzimbabwe chete avediwe mwari pindiraiwo
Musei yelo mukoma chuo mukoma reicho tu mukoma tanoka wande mukoma blessing zulu apo ndakambotaurawo nemwe inindai timu riri kubviswa munda riri kuti ivo havari makore 18 rivari muminda dzavakapinda pamuna 2000 vachitorera varungwanzi Mnangagwa wakuda kudzosa varungu Mnangagwa wakuda kudzosa varungu pangopa wakapinda muminda idzi minda idzi dzainzi torai mavhenya vamugabe panguva hurumende yamugabe ichiita politiki dzainapinda kuti muna 2000 achitsvuka maelection dzemuna 2003 mugabe akapinza vanhu ava achifadza vanhu ava Mnangagwa yedu vai mugovernment ati paiyakuni second republic so zvaizi zvakutaura zvekuti hei takazvari gwipi takabvakutobviswa vachadobviswa paigini kana makamba waprinisira chita kunawana pasina kwavo ivo kwavakabva vakuriko because vanhu vakasiya misha wakumushekasira ikafa kwakuma misha kwavakabva kwavakabva kuriko vakabva muna 2000 vakabva muna 2000 vakabva muna 2000 vanhu kubva muna 1980 chichingwa varungu vachiko vaimbovepi ngavadzokera ikoko kwavakabva yaduva second republic padoipa
Vabereki vose vetsidzo 7 ndinofara ngenyaya yekuti kuno kutekawo kusouth africa kuzoshanda mapurazi asi mapurazi atiri kushanda takadzinga varungu kuzimbabwe asi nhasi varungu vatavateerera kuno kusouth africa asi chirongwa chatagona vaemarson Mnangagwa ichina vakoma ed vagona kudzinga vanhu vaya vavaiti ndo vanoti pfe vovhotera nhasi vovadzinga kumapurazi aya ngenyaya yekuti takauya kuno isu kumapurazi kuzosevenza hatakavunga kuno south africa asi kwedu kuzimbabwe takasiya mapurazi azere toda kushandawo kudzimba dzedu vabereki tiona vana vedu mombe dzedu saka zvakaipei tiona vana vedu mombe dzedu zvakaipeiwo hedu pane purazi riri pakwesiro cheout road chitare road rakanakawo sei riya purazi mapurazi ese aya vana pambawashe vaya vari kuregedza mapurazi achifura mombe mombe achifura mhuka aiwo ndaitende hangu studio 7 asi Mnangagwa zvavaitaizika azini zvakanaka ndiri muchinji hangu handisi ndiri muchinji hangu handitauri kwandinobva asi vamunangagwa vagona kubvisa vanhu vaya kumapurazi nemhaka kuti basa rokuti handekutembe vachendi hatina kana any production munyika medu Mnangagwa magona zvese varungu ivhu kumunhu business sector gara makati kudii Zimbabwe is open for business right vadzingei Mnangagwa vanhu vaa vatende vachete va havasi kugona zvavari kuita ndatenda vabereki ndiri muchinji akanaka
kazwai muri yezimbabwe nemuri yezestudio 7 kwamuri kwose nenyika dzose makatekeshera kudai ndakaisa kutaura hangu panhau yemindai kana kuti nhau yemapurazi kuno vanhu vari kudzingwa indoro chiri chirongwa chakanaka chaizvo kuti vanhu vakatora mapurazi ava zvichisimba kubva kuvarungu vatorerwe mapurazi ava apuwe vanhu vanogona kurima zvikuru sei varungu ava nokuti isusu nyika yedu yezimbabwe yazikana nokurima vari vachena vairima zvinhu zvichienda kunze kwenyika zvichiita kuti upfumi huenderere mberi saka izvi vatora minda yavangogara havana kana chinhu chavari kuita kumapurazi iko havasi kurima kana zvinhu zvinokwanisa kuti zvisimudzire upfumi hwedu kana vaona sekuti ZANU PF ipapo inoda kutogona ipapapo zvirinani idini inyatsokuongorora chaizvo zvinhu yeminda ipe vanhu vanogona kurima
kuitira kuti isusu upfumi hwedu usimukire. Asi ndikazochema hangu hurumende ndechekuti vanhu ivava vari kubiswa munga vachivaitira plani yekuvapa pokudi pokugara kuitira kuti vasazonyanya kushushikana sezvo vari vana vemuzimbabwe uye minda iyoyo ndimifutika vezanup f makanga mavapa saka vapai futi pekugara asi minda imuvape mupe vanhu chaivo chaivo vanokwanisa kurima varungu nokuti vane mishina yakakwana inokwanisa kuita kuti varime isu vanhu vatema hatikwanisi kurima nokuti hatina zvinhu zvakakwana zvikwanisiro chaizvo chaizvo hatina kozongatiringaita here purasa norimwa nemombe mombe dzinorima kusvika kupi saka haindochitsigira chirongwa ichi chekuti minda ingaitorwe irimwe ndatenda hangu ndizimunya ari kutaurawo
mavadi henyu vateereri minyaya yangu yandirwadza panhau yekuti ZANU PF inotitorerazve ivhu minda yakatipa kuziva mugabe namunangagwa vanga vari pamwe chete vachiti ivhu kuvanhu nhasi vakuti ivhu riya ngaridzokere kuvarungu hongu ngaridzokere zvaro saka sitoendepi bcause mangwanazve tichazitora mumwe purezidendi womisazve votibva vatidzokerai kuvhu saka nhau dzokuti vatambe nesu vachiita mabhora avo ka zvinhu zvakashata zingaiti munangagwa wakuonewa zvikuru watadza bcause nhasi vana vavose ma99 vazhinji vakaparara chikoro hapana chavakakwanisa kuwana tungaisana pati 99 kusvika pari zvino vazhinji havana kuwana chikoro nenhau dzokuti vakanzi indai kuminda mitsva nhaye vamunangagwa vaivapo vachiziva nenhau iyoyo asi vanozvikwanisa kunoti nhasi uno vatichikira vati mapurazi ava kutogwa ipapo vanenge vatiposhe ipapo
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mauto eAmerica nehurumende yeAfghanistan akauraya vanhu vazhinji munyika iyi kupfuura zvakaitwa neTaliban nevamwe vavo vanopfurikidza mwero. Mugwaro rakabudiswa neZero Chitatu, United Nations inoti mwedzi mitatu yekutanga gore rino mauto anotsigirwa nehurumende akauraya vanhu mazana matatu nevashanu vamwe mazana matatu nevatanhatu vakakuvadzwa asi Taliban nevamwe vavarwi vanopfurikidza mwero vakauraya vanhu vanoita mazana maviri nemakumi maviri nevasere vakakuvadza vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu. Saudi Arabia yagura misoro yevanhu makumi matatu nevanomwe. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika raudza vatori venhau kuti vazhinji vaurawa vakawanikwa vaine mhosva dzakaita sekupinda mumisangano inokurudzira kutonga kwejekerere, kuumba zvikwata zvinopfurikidza mwero, kuuraya mahuto nekuparadza midziyo yehurumende. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekushandiswa kwemishonga reDrug Enforcement Administration ratanga kusunga vakuru vemakambani anogadzira mishonga yokupedza marwadzo kana kuti opioids. Kushandiswa kwemaopioids aya kwasvika pasisina kunaka muAmerica zvekuti vanhu vazhinji vave kufanawo. Vazhinji vasati vachakwanisa kurega kuashandisa. Dr. Frank Guni vanoti vanogadzira mishonga iyi vari kusungwa nekuti vanonzi vanoisa mari mberi kweutano hwevanhu izvo zvavanoti zviri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji. Nezuro mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakaudza musangano yavana chiremba kuti hurumende yavo icharamba ichirwa nedambudziko iri kusvika rapera.
Maopioids mishonga inoshandiswa kudzivirira marwadzo kazhinji. Asi ine zvinodhaka zvinoita kuti ukaitora marwadzo anobva aita chiveve, saka hauzonzwa kurwadziwa kazhinji. Asi nerimwe divi mishonga iyi inoita kuti ukaijairira kutora unobva wahakira mairi zvokuti unenge wakutogara uchida kunwa mishonga iyoyo kuti unzwe kuti ndiri kunzwa zvakanaka. Ukaishaya mishonga iyi zvinhu zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga, marwadzo anogona kudzoka kana kuti unoita havi iya inonzi pachirungu addiction. yekuti unenge watova addicted wajairira kutora mishonga iyoyo kunyange usasarwadziwe zvoita kuti kuishandisa kwaunoita ukaishandisa kwenguva yakareba inopfuurikidza imwero unenge wakatarwa nachiremba zvinozoita kuti zvikanganise utano hwako kubva kunjere mafungire ako maitiro ako anenge akushanda unenge wava munhu anoita zvokuti ukashaya mishonga iyoyo hauchashanda zvakanaka mujere umu.
Ko ivo vana chiremba vanopirei vanhu mishonga yakasimba kudai vasingatari kuti unofanira kusvika apa uchitora mishonga iyi?
Vana chiremba vanosungirwa nemitemo inoshandiswa kwete muno muAmerica chete asi pasi rese kuti chiremba paanonyora kuti murwere anofanira kunwa mishonga iyi yakasimba yekunyaradza marwadzo anosungirwa kuti atare kuti murwere uyu anofanira kunwa mishonga iyi kwenguva yakati izvichizopera kwenguva yakati asi zvinoitika zvino manje ndakuenda kudano rechipiri muno muAmerica munopractiswa kana kuti munoitwa vana chiremba vanoita inonzi protocol medicine yekuti vanotarisa kuti kana murwere achingoti ane marwadzo akati iyi ndiyo mishonga yatinongopa havazonyanyi kudzamisa pfungwa nekubvunzisisa kuti chii chiri kumbokonzera izvozvo chatinofanira kuti tibvise marwadzo iwayo nekuti nerimwe divi zvinopa mari zvinoitikawo ndezvekuti vanogadzira mishonga iyi vanoshandawo nemamwe machiremba vachivataurira kuti kana iwewe chiremba iwewe ukashandisa mishonga yedu isu tichakupawo zvakati nezvakati zvichikupromota.
Ko zvino tiri kuona kuti vakuru vemakambani anogadzira nokutengesa mishonga iyi zviri pamutemo ava kusungwa, chii chiri kuitika apa Dr. Guni?
Chiri kuitika ndechekuti makambani anogadzira mishonga yaanonzi mapharmaceutical company vakushaya hanya neupenyu hwevanhu ivo pachavo chavanoita ndechekuti vanenge vachitarisa kuti vawana mari yakawanda sei pangava pachikamu chegore kana kuti pagore iya inonzi quarterly or annual profit nekuti iwo kuma board of directors kana kuti varidzi vekambani vanenge vachiti kana mukuru wekambani akaita kuti vawane mari yakawanda ndozvinofarirawo aya anonzi mashareholders nekuti vanowana madividends akawandawo saka vakungotarisa nyaya yemari. America inotenderera nenyaya yemari saka munhu wega wega ari pabasa kana takatarisa iwo makambani iwayo anogadzira mishonga chavakananga kuwana mari yakawanda saka vari kungotengesa mishonga iyi kuti vawane mari asi izvozvo zvakuisa upenyu hwevanhu panjodzi vari kusungwa vakufurikidza mwero pane zvinotenderwa kuti varambe vachiita uye vamwe vacho vakuisa tumwe tunowedzera tunenge tumuchetura mumishonga iyi toita kuti vanhu varambe vachiita kuzvidokwa-dokwa zvokuti varambe vachida kunwa mishonga iyoyo kunyange vasisakodzere kuti varambe vachinwa izvozvo zvakare zviri kuita kuti vanhu vasungwe nekuti zvaakufurukidza mwero.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reCivil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira zvekuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kutsvaga shamwari dziri nani pana vayo weMuseveni. Ndopanoperera nhau dzedu dzanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.